zvakakosha kuti nyaya dzinenge dzaitika mumatunhu kunyanya dzinechekuita neupenyu hwevanhu ndezvese tiri kureva kuti chizikutani papa nenguva yakareba asingazikani paari akavhanuka mapfupa mapurisa akaendesa mapfupa aya kodna saka ii chekuti kumhuri vanenge vachishungurudzira kuti vanda ukasiwa zvava kuti saka zvaapapi nyange wenharaunda vanda kuziva kuti ko ndiyo here munhu anga akashaika kana kuti mumwewo ingori nyaya yekuti sekuriti yemunhu yakanyanya kukosha saka pese panonzi patakatika munhu tinoda kuti hurumende imhanye nespidi yekumhanya chaiyo chaiyo kuti vakurumidze kupedza nhoroondo yacho saka nyaya yekudzisana inge yakutirwadza kuti from december last year up to september this 10 months down the line tasabaita conclusion ndosakata akati tishandise dare reparliament kuti tibvunze minista auya aite ministerial statement pamusoro pekuti vari kumbofamba sei chiri kuwanoita chii chiri kuwanonoka ndechipi zvavakwanisa kuita ndezvipi nekuti zvakakosha kuti vange vachiita maupdate so that vanhu vazive kuti pane zviri kuitwa zveshuwa pane kuti tingonyarara tichika tazotipa mhinduro
makwanisa heri kuwana mhinduro iyi kubva kugurukota rezvemukati nenyika vakazembe kazembe
vakazembeka zembe havasati vauya kuti vaparure kunyika yese kuti vakabuda nei kubva muongororo yavakaita taitarisira kuti umwe musi vanouya nhasi pati nhasi nerizaura recabinet then mangwana tichaona kuti pavachauya kumaquestion time wanga daro vachiuya vakatorongedzera mhinduro nekuti ndo mazuva ekutotanga after taireiza atirikutarisira kuti vauya vachitipindura kuti nhasi vanga vasviko asi mangwana vanowanzouya saka tichatarisira kuti pavanouya mangwana ipapo vanofanira kuti vaparure mhinduro yandidzitoni pamwe chete unoziva pesini kune matwins ekomakazenzi ekadenze vakaurayiwa vana vadiki gore rapera muna april asati tazoziva kuti zvakazofamba sei gore rapfuura racho kwaakwashayika tapfuura makore kwamurehwa uko saka ingori nyaya dzekungoti vanhu vanoondwa votsakatika votoshaya kuzivikanwa nenyika yese kuti matanho azotorwa nemapurisa ndeapi zvinova zvinova zvaita kuti upenyu hwevanhu hwemuzimbabwe hworagidze kuti hausi kukosheswa nehurumende nekuti dzimwe hurumende kana zvakadaro zvangoitika unotoona vachimhanya vachikurumidza kuisa maupdate
asi kamapurisa ari kuti ari kuferefeta nyaya iyi vasaruwaka
haiyo standard mhinduroka iyo ferefeta ika muchitiudza kuti maapati havangangonzi bva pavakatanga vachingori pekutangira tinodawo maregular updates unoona blessing zvakafanana nekutakatika kwakaita jamara itai mapurisa anga akawimbisa kuti aizopa report pazbc pamwepo nemaregular updates kumhuri yezimbabwe muparliament but pato nemakore anoraudzira havasati vatombouya kunotiudza kuti vaapati saka kunyarara ikoko kune kuraidzo kuti havana zvavari kuita pamusoro penyaya yacho kana vasati vabata chinhu zvavauya vataura kuti tatsvaga hatina kuona tichingorekoda kuti vari kuti update manje isu tikaona vakanyarara hatizotambiri kuti pane zvavari kuita zvinoita kutoti haa inyaya yavatotsveta vasina basa nayo